Vachitaura pakuvigwa kwemununʼuna wavo Banga, vaAugustine Banga vati chanyanyo varwadza ndechekuti ongororo dzakaitwa nana chiremba dzina zvadzati dzabudisa kuti chii chakakonzera rufu rwemununʼuna wavo, avo vati vakangomuka vakafa nemusi wechishanu.
Kwanza racho rakakurisa. Rakakurisa. Anga ari mudiki kwandiri, ini ndini mukomana mukuru, iye achizonditeedzera. Asi munhu wataito relaya naye pane zvinhu zvatainge tichigadzirisa mumhuri yedu. Saka pane zvese zvataida kugadzirisa taitoti tombotanga tapira kuna Peter. Peter akavheya nyaya yacho otitaura kuti apa mambo pafunga here, apa mambo pafunga here. Anga asiri munhu aipa madirectives uye aikupai nguva kana kuveza pfungwa dzenyu kuti mufunge apa nepapa muzobuda nechinhu chimwe chete chakanaka. Saka wanza rasiya iri rakakurisa.
Munin'ina wemufi vaCuthbert Banga vatiwo mukoma wavanga ari munhu ane rudo uye aibatanidza mhuri.
Saka kurwadziwa kwatiitwa tese nekuti Peter munhu anga akatibatanidza tese semhuri, munhu wekuti aone rudo kune munhu wese mumhuri. Hapana munhu waungati akanga asingawirirani naye kana kuti airwisana naye. Munhu wekuti pese panenge pane chichanesa mumhuri aitrai kugadzirisa. Kana pane munhu waaona kuti akanganisa, munhu aigadzirisa rudo. Rudo ndechimwe chinhu chatadzidza.
Mutevedzeri wemukuru weHarare Polytechnic uko Banga aive mukuru webazi remass communication, amai Deborah Maziwa vatiwo varasikirwa zvikuru uye basa rakabatwa naBanga rakakura zvikuru zvekuti Banga asiya chikoro ichi chava nenhepfenyuro.
Isanyanya kurasikirwa nekurwadziwa nekushaya kwavaBanga nekuti his death was untimely. Hatina kumboona kurwara kwavo. Ati semusha weHarare Poly tinoda kucherechedza kubata kwavo nekushanda kwavo kwakanyanya kwakasimba musha weHarare Poly through the training of journalism. Vakauya paHarare Poly 2005 vakakurumidza kutotora leadership position. In 2008 vanga vatova head of department within the department. Vakatopedzisira vava national discipline coordinator weMexico in 2010. Then vakaramba vachienderera mberi kuona kuti tasimukira semusha weHarare Poly even in terms of kutungamirira urongwa hwekuti tinge tine a radio station paHarare Poly which is already licensed. Saka tine zvakawanda zvatatiri kuronga navo muchibanga semusha weHarare Poly charatsirwa zvakanyanya.
Mumwewo akadzidziswa kutora nhau naBanga uye anga akushandawo naBanga kuHarare Polytechnic vaTerence Antonio vatiwo vezvenhau nevadzidzi vekutorwa kwenhau varasikirwa zvakanyanya nekushaya kwaBanga. Vatiwo Banga akasimudzira zvakanyanya avo vairarama neurema.
Tikada kutarisa nhamba yevadzidzi vakapfuura mumaoko avaBanga, especially panhau dzekutepfenyura, hatigone kuvaverenga, vanodarika zviuru nezviuru. Saka tinoti isu sedepartment hatikwanisi kutaura kurwadziwa kwataita nekuda kwekushayikirwa navaBanga. VaBanga ukada kuzvitarisa vanga vasingatarisi nhau dzekutepfenyura chete, vaBanga vaimirirawo nhau dzevanhu vanorarama neurema. Vakaita zvizhinji kwazvo mujournalism fraternity paHarare Polytechnic nevamwewo vana vavaidzidzisa especially vairarama neurema kuti vazenge vari zvavari. VaBanga vanga vari munhu aiona potential pane munhu wese, especially ivavo kune vavo vaifunga kuti nekuda kweurema hwavo havana chavanokwanisa kunge vachiita.
Vadzidzi vekuHarare Polytechnic avo vauya neuwandu hwavo vachema zvikuru nekurasikirwa kwavati nemudzidzisi anga aine unyanzvi. Mudzidzi Bridget Mabande ati Banga anga ari munhu aisimudzira vadzidzi vake uye asiya gwanza risingagoni kuvharika.
Baba
Vazhinji vataura pakuvigwa kwabanga vamurumbidza nekusimudzira upenyu hwevakaremara. Banga akamboshanda kuZimbabwe Broadcasting Corporation kwenguva yakareba ndokuzova mudzidzisi wekutorwa kwenhau paHarare Polytechnic. Banga akazovawo mutori wenhau weStudio 7 kutanga muna 2003 apo yakavhurwa achishandisa zita rekuti Safari Njema achishanda nevamwe vatori venhau vanosanganisira Michael Kariati, Godwin Mangujka, Pazulton Peter, Brian Hungwe, Fazila Mohamed, Rashid Mukundu, Mushaka Buita Izamara nevamwe. Ari kuStudio 7, Banga ndiye akatanga chirongwa cheshona chinotarisa zvinosangana nevakaremara icho aiburitsa nemusi wechipiri wega wega. Chirongwa ichi chakarumbidzwa zvikuru muprogram review yeStudio 7 yakaitwa muna 2007 chichinzi ndicho chete chirongwa cheVoice of America chaive nechikamu chaitaura nyaya dzevakaremara svondo rega rega. Banga akashaya vane makore makumi mashanu nemasere uye asiya mudzimai nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 kuwedza Mashonaland East, ndine Rutendo Mawere.